manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 13 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ake ekusimudzira madzimai. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante Vanonzi vakaudza masangano akazvimirira munyika kuti havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvichitevera ongororo yavakaita pakurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende panyaya yemari dzemabonus yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinhirwa nasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mutasa vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamoshande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu asiwo vakasungwawo mbira dzakondo nomutemo nokuti iwo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kuti ite basa rekuongorora chii chakanyatsoitika rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yecommission saka kubva ipapo ivo vanoti havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo. Saka nesuo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matanho ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamoshande Valinzi McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamoshande vange vasiri muhofisi nhasi asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
Vamutlantle havapo vachazokudza pamusoro pegwaro ravakawana kana vachinge vadzoka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzemuno muzvinafundo Love Momadhuku naamai Vimbai Nyemba. Padarika makore mana kubva komisheni yavamoshande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Komisheni yavamoshande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto zvichitevera kuratidzira kwavaita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita zvainge zvabuda musarudzo dza2018. Komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro. Asi vamwe vakaita samai Alison Charles avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to sort out all that paperwork but nothing's been done since. No one's contacted us and
chakaita zvese zvinodiwa asi hapana chakaitikawo. Ndoona sekuti nyaya iyi yakatopera. Hapana chataura nezvayo. tinongoinzwa musi wa1 kana apo vatori venhau
va Maxwell Tauro, baba va Challenge Tauro, uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu, vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavati vawana kubva kuhurumende, uye havasi kufara nazvo.
Hongu nezvakataurwa zvacho neizvozvo vachitizvo vachazokompenseta iye vachazoita sei, but kubva ipapo hapana akazouya. Saka inini zvinondirwadza, inini chaichaendeka iparamosva ndikanyororwa doketi inini, zvinonzi doketi ndihatitombofa doketi roro kusvika inini ndatouya inini. Saka iko zvino zvinyini ndiri kuona, its 4 years, pari zvinozvo hapana kana kuti anonditi mukuriri mukuriri. Hongu emaorganizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo, ndoo vanenge vari kutozombotiita kuti nditomboitawo cool down mweya wangu. Asi ndinenge ndakabatikana.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo, amai Virginia Mabhiza, avo vaive munyori wemuhlande commission, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaziyambi vakamboudza bepanhau rethe Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa nemuhlande commission. Hurumende yeamerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuzvidzana kwayo nezimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vanoti vashandi vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende kuzeya nyaya yemari dzemabonus. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vachapuwa bonus zvichienderana nekushanda kwavanonzi vakaita nevakuru vepabasa, kwete kungopiwa sezvaiitwa kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rinoona nezvevashandi vapo Mavhima, sezvo vose vari kunze kwenyika. Asi vashandi vanoti hurumende yakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa pakuti itore danho rekuti vakuru vepabasa ndivo vachataura kuti ndiani anopuwa bonus. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tabata amai Alexander.
Mumusangano watakaita masvondo maviri apfuura, nyaya iyoyo yakaturwa nehurumende yekuti bonasi chazenge chibhadharwa sei. Kutura kwavakaita kwatiri vaiti ivo deputy director and above mapositions iwayo ndo vachabhadharwa performance based bonus. Zvichireva kuti vese vari vane maposta ari pasi padeputy director kusvika kupedzisira vanga vachingonzi bonus ravo richazongobhadharwa rakadaro semabhadharirwo arinongoitwa makore ose.
Saka muri kutambira sei zviri kutaurwa nehurumende izvi?
Zvototishamisa izvozvi, toona kuti pane masecular akutenderera ekuministry of health vachiudza vashandi vavo kuti ndo mamiri achazenge akaitwa, asi riwo akaturwa kwatiri. Saka isusu kwatiri tinenge tichiti hatitore izvozvo zvinofamba masecular.
Muchaita sei?
Tichamirira meeting ichaitwa. Tichidaira kuti pamwe inogonaitwa svondo rino kana svondo rinouya, asi tachida kuti dai zvagona meeting iyo ngaiitwe with the agency yainodeserva, because meeting yatapedzisira kuita haina kupera. Ndo meeting iyoyo zvekare yatakanga taudzwa kunzi bonus tichabhadharwa risiri performance based.
Zvave kuitika izvi zvinokuratidzai chii sevashandi?
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoratidza kuti kana zvakadaro zvakuratidza kuti hurumende haichaita zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti iite sehurumende, kuti nhasi vanoti tinoita izvi mangwana zvochinja. Saka zvinhu zvekuti zvinoda zvakare kuti tichizvidzosera kumeeting zvotaurwa kumeeting. Ende uyezve kushandidzana kunofanira kuita employer nevashandi ndekwekuti kana pane zvinhu zvinenge zvachinja kana zvinhu zvinenge zvitsva zvavanoda kuita, havangomuki vachingoti ndo zvataa kutoita izvi.
Munenge muchitarisira kuti vaite sei?
tototarisa kuti inyaya inofanira kutogarirwa pasi toonesana todini totaurirana saka izvizvi isusu hazvitivhundutsi isusu toramba takabata zvatakaudzwa kumeeting ndofunga maminutes edu emeeting zvitoripo kana pane zvachinja totarisa zvakare kuti zvichauya kumeeting yedu yatichange tichizoita iyoyo meeting isina kupera iyi yatakatarisira kuti inofanira kuti iitwe svondo rino
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wesangano rinoona nezvekufamba kuvanhu mugwagwa republic Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaikwa kwezvifambisiro munzvimbo dzakawanda muguta reHarare izvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vakwire mishika-shika iyo isiri pamutemo vachizoguma vabatwa chibharo kana kubirwa vakurudzira hurumende kuti ipe vane michovha marezinesi ekushanda zviri pamutemo kuti vabatsire Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo asi vakamboudza Studio 7 kuti vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyoresa pasi pekambani yehurumende yeZupco. Vamwe vanoti Zupco haisi kubhadhara mari dzinogutsa zvopa kuti vane michovha varegedze kunyoresa nayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 navaGoliath nezvenyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakati wandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nanana Mandara, Shawasha, Mabvuku, Tafara, Zimri, Neborodho, Masasa, maindastri uku. Kwakati wandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroute authority kana kuti maroute permit ndo imwe yenyaya iri kuita kuti vanhu vashupike nokuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvekutakura kuti anofamba sei anotakura vanhu sei achinosewa seya munzvimbo nokuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa asi motikari idzodzo hadzipo ndozvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozenge vakuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa havachivatorera midziyo inokosha zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva
mapemiti aya anopiwa nani uye zvese ari kutora nguva
maroute permit aya anopuhwa ne Ministry of Transport and Infrastructure Development vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu vanodyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa makanzuro ndo vanoziva kuti kwakata kunofanira kuenda motikari dzakati nokuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichivhara papi vachizodyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works vanenge vachitoine tsvakurudzowo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei
imi muri kukurudzira kuti chii panyaya iyi
isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka zvakajeka vasingakwiri mota dzatikudzi dzemushikashika dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsuarensi nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu hadzimwe mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende saka isu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka hwakarongeka hunoita kuti munhu ange achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutori wenhau aive Mukuru wesangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mukuburiswa kwemashoko reGender and Media Connect Zimbabwe, muzvare Abigail Gamanya, varadzikwa kuWarren Hills muHarare nhasi. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo, baba vemushakabvu vaFidelis Madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Harivhariki, hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi, munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba, kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Zvandiyatozivano mwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti anga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru ma organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya nyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusorosoro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamira kune matongerwo enyika, kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister, mapresident, akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail. Ukaona uchiadvisa maprime minister nemapresident waitirwa nyasakamai. Ndobasa rakabata musikanawo. Nesuwo tiri maminisa aICT taipuhwa uchenjeri nanaAbigail nokuti aipa truth to power. Asa aigumira ipapo, aipa food power to truth. Nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uye aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti,
sokuuya kwataita vamwe anoti pane panopuwa 21 gun salute nepasa raakaitira rokuvakanyika rokusumudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovakanyika haisi panzvimbo iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavakanyika, akasumudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Na nyika haisi bato. Vamwe anoti ndofira muzano, ndofira muchakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba, kwete bato. Bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa kwaikaponja, tora imwe uende kwaunodi. Nomunomira kwakwandodii hangu. Yaponja akataura, tora imwe yoende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai tambudza naijonera vati,
ndinoti kune shamwari yangu abizorora murugare. Munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa, and ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake abi chinangwa chake chaangainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vati wanga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Mozva ega manyawasi yamwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti guta guru renyika iyi reKiev rabombwa nendege dzemhando yedrone dzakagadzirwa kuIraq dzichishandiswa neRussia. Ndege idzi dzinonzi dzabomba nzvimbo dzinosvika 40 mumazuva adarika. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri kutsigira Ukraine dzave kuronga kuipa zvombo zvekurwisa madrones nezvimwe zvombo zvemuchadenga. Britain neAmerica dzavimbisa kupa Ukraine zvombo zvekudzivirira zvinenge zvakandwa nemuchadenga izvi. Australia iri kuyambira vanhu vemunyika iyi zvikuru varumatunhu ane vanhu vakawanda anoti New South Wales neVictoria kuti vangwarire sezvo kuine mafashamu emvura. Dzimba zhinji dzakaputswa uye dzimwe hadzina magetsi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzavai kutonyora mumvura. Kusvika pari zvino dzimba 250 dzabviswa vanhu uyewo mumwe murume akaeredzwa. Kusvika pari zvino hasati azikanwa kuti ari kupi. Mumwewo akawanikwa akafa ari mumotikari yainge yazara mvura. Zvino munyika zvaita manyamamire nerongo nekuda kwekupondwa kwevanhu uye kubiwa kwemari yakawanda nemakororo achishandisa pfuti. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamboti vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi vachikurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita izvi, asi zvinhu zvinenge zviri kutoramba zvichiwedzera. Hurumende iri kukwanisa here kuchengetedza runyararo munyika? Mukupindura mubvunzo uyu tabata nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma uyewo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaGodfrey Kurauone. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Zvekutanga mukoma Blessing, inyaya yekuti tiongorore kuti tinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa kazhinji muchaona kuti in the recent cases dzema robberies marecent cases ekuba muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata ivavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinharai kuti havasi kutambiriswa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji including all these uniformed forces they are now doing criminal activities to sustain their families nokuti chouviri panenge pasisina. Todambudziko guru rekukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mvuza mandibvunza kuti hurumende inokwanisa zvigadzira here? Vinzo yangu mukova Blessing ndekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangazogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni tambudziko rakada richipera.
Vachuma pinda itinzwa
macases emaarmed robberies awanda for sure. And zviri kutaura vane mukoma wangu marana nekuti pane increase yemacases evanhu vanobva kumaarmed forces napirisa masoja zviriko for sure. Asi zvese izvo handi zvo zvatichatisai kuti because of economic situation soldiers nemapurinda vakusaakuita zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvacho zvinobva paorientedi kana vanhu vachitanga kupinda panhaka iroro kutala tayari wote wana wapi na mapata hivi sote direktori zaidi very oriented and ready zaidi wau karuni na tukio but now just everyone just goes in and then na kuwa na zungumzada urumende iruweza maybe yao kubadilisha economy yetu kikuzoona president wetu wamanga zaidi busy kutatua masuala mengi ya ekuti economy imuke imuke because economy ainga sande kana makana madrive tu anafanya na kitu mbele pete 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 kinzura nini guagua hello tazi zitna kubadilisha wakikuwa wana wakuru wale bili kati ni ajejo wazi hakuna investor angawu ya mingika uye investor kusuna vila kusuna maketi kutani kwa kukwazi hizi investor shumeta kuti investment yako ikumise yako ungo parara chete kusuna kino buda taka chukuru kani kuti yes the first public takata dapo shua kuti takango shanta jini za takato labu na kurumene yana ems media ya atina kumbozimeni tena atina kumbozimeni anything at all tikango karata yango dari asi kupindia kutiko yaka chonga mfori kiyo aparata kachinda kwa chino yotu ya nani leo mindi yati utakuchi ya nani yesho kuti awa waripo awa waruku gadisha zimja ito wau gadisha waruku wano di better late than never
vakura pindurai mchidimbo
okay daina wanachiti Si kutika haisi ni haya kuti mapurisa mashoma. Haisi ni haya kuti apana zimotikari. Haisi ni haya kuti apana mare. Kama mjita kuhona kuti haisi yoni hayacho. Chingori tipa ita rally ya CCC hapa. Ndiyo pa unuona kuti Zimbabwe hile chundu zayo. Uona pa kia mazimota ya mvura, mazimota ya kazi alawani wanema. Kukoko disteba rally ya CCC. They have resources to do that. They have resources, a plan of resources to disturb my rally, my opposition parties. But they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-PF. Mari yungu zile kire marana. Asi mari yungu kutikipa marana ya mamwe. Ndwe wana ayye wana ayye na wandisa.
Vachuma anzi pa nenge pango uya ve triple C vachidaita msangano ndupa nuwa nda mapurisa asikwete kudzingiri rambafu.
Ameno kutimukoma wangu hawa verengere news zinobuda mu social media imomo wanatomiki wananyuke jete izvo zviri kubuda pachena ndochaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akachata awa mapurisa emasoja nekuti vari kubatwa ka so ushodi kuti mapurisa edu ari kunyatoshanda vari kuti kana chinhu chaitika wosvika panzvimbo wofereketa munhu vanhu vacho vanenge vaita izvozvo wochibatwa and the first the rest of the law saka it shows kuti mapurisa aiuzama for sure it just atika problem yemarobhers ava kutaurireka kuti nhasi mangwana tichikira norobha kwakati kuti munowamirira ikoko isvi ndezvanipevo hatide kuti tiri tivambidza vanhu kuti vaite marari avo tinovabvura tioti marari ndaitotaura kuti kuno kublayo kambiri uku taitoona vana madhamu mekupe zvichofamba vachiita mabeti dhokambeni vachiita mararari vakati toenda kuvunina mangoko kwavakazowina mabhaileti zvekandri havana kutombotripepa kana ka one as long as vechiita zvinhu pamutemo
avangu ari nhengo yezanupf vajoseph chuma manzwawo zvakare kubva kunhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Godfrey Kurawone. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi che Women's Roundtable tiri kutaura nezve upenyu hwamushakabvu Abigail Gamanya mutori wenhau akashanda kusimudzira madzimai munyaya dzekuburitswa kwemashoko uye akamboshandawo muhofisi yevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutori wenau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ekusimudzira madzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Gainer Saidi munhau dzeIsindebele.